Kwa ndiyo kuita COVID ndo kuti ruzhinji rwo vanhu kunyanya vari kubudirwa kumasvingo kuvanoziva kuti COVID iriko, asi vamwe vazhinji vacho mapfekero avanoita mamask pamwe nokuzvidzivirira hazviratidzi ruzivo rwokuti COVID inouraya zvakare iri kubata vanhu. Tinoona kuti vanhu vamwe vari kutoita mabhora vachifara, ukaenda kumabhora ikoko hauoni unenge akapfeka kana maski, vamwe vanenge vachimudzana madoro. Asi tikatarisa tinoona kuti vamwe vakabayiwa zvekare vaccine inenge ichinzi iriko, vamwe vakandoita vechidika vanenge vachitsika madziro kuti hatidi kubayiwa vaccine nokuti takanzwa zvakati zvikati. Saka anenge anongova madirativa ngeokuti vanhu vanohwisisa here kuti chirwere ichi chauraya vanhu vakawanda pasi rino, zvekare chinogona kuzouya chakora kuna vanhu vaya vasingadi kubayiwa, vaya vaya pamwe chete nevasingadi kunyanya kuzvidzivirira. Ndofunga ino vanhu vazhinji vanoramba kubvuma kuti chinokwanisa kuvauraya havasati vambowana hama yati yafa, vanongozviwa kuti zvipatara zvazara. Saka maonero andiri kuita ndokuti vanhu vanoda kuramba vachiratidzwa zviratidzo zvokuti ava vanhu vafa ava vakati vakati vakati, pamwe madunhu avari kubva acho iwayo, pamwe chete vechidiki vachiratidzwa pamwe makuva avanhu vari kuvigwa. Notomaona vanokufunga ndezvomunepo nokuti havasati vamboona kuti ava zvitunha zvafa. Isu samaonero atinoita kuna ana India tichiona zvitunha zvinenge zvichirongedzwa.
Ko iyo hurumende kana kuti bazi rezveutano harisi kuedzavo here kudzidzisa vanhu pamusoro pechirwere ichi, kana kuti vanhu ndivo vasingangoteereri zvavo?
Vanhu ndivo vanenge vasingangoteereri zvavo nokuti tinoona kuti bazi rezveutano riri kumiramira zvikuru mumaguta umo. Unoona vachifamba namamaiki vachidanidzira kuti gezai maoko enyu, munoona vachidaidzira kuti pfekai mamasiki zvakanaka, pamwe chete nokupa vanhu nzvimbo dzinenge dzichibayiwa souno kumasvingo vanenge vachibvindayo kuzvipatara kana kuti pamazoro dzekliniki vaccine iripo. Unoendapo hapana kana raini, vanhu havasi kuenda ikoko, vaccine haisi kunyimwa munhu. Saka tinoona kuti hurumende bazi rezveutano vari kuzama zvavari kukwanisa. Chitoro choga choga chaunopinda unenge uchitochekwa temperature pamwe chete nokupiwa hand sanitizer mumavoko kuti upinde wakazvidzivirira, asi pakuzopfeka maski ndiwo paunozoita iwewo pachako munhu kuti wopfeka maski here. Dzatinoona dzanguva maski dzapazvirepfu, dzimwe dzinenge dzakasiya mino munhu achingofemawo achifemera kana aine COVID, vamwe vanhu vachingorova namavoko zvisingabvumidzi kucharova namavoko. Saka zvinonguva zvavanhu vasingatereri vanhu zvekare hunhu kuti uve hunhu uve munhu kufambidzana navamwe. Saka vanhu vanopota vachikanganwa savanhu venyama, vanhu vakapinda mumba vashanyirana vana mamasi pavachadya paya, mamasika atova kwaenda uko, pavachapedza kudya paya mamasika avachatombozivi kuti ari kupi, nokuti vanenge vakutoita zvinhu zvounhu hwagara hwedu kuti we are social beings. Tinofanira kurarama tiri pamwe chete tichifadzana tichiseka, asi mukati mazvo ndomataa kubatikirana COVID imoko.